Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 26th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Welcome to the Diaspora Forum. And tonight on Boxing Day, we are talking about different assistance programs being conducted in Zimbabwe by citizens living outside the country.
We are also going to talk to you listeners. We want to hear how you spend your Christmas and Boxing Days outside Zimbabwe. Wherever you are, you may be also from the diaspora and be in Zimbabwe today. Let us talk.
To join our discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-6080 and 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voazimbabwe.com.
And remember, yes. Gibbs, today is Boxing Day,
mm-hmm.
and not for boxing fans,
yes.
but Boxing Day, Christmas box.
Yes.
And when we were growing up in Zimbabwe, this was the day when we used to pester elders for Christmas gifts. So today we want to hear what Zimbabweans outside and in Zimbabwe, in the country, did on Christmas holidays. And some of us also have different projects which we manage from outside the country. We are going to look at all that and discuss about those projects.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we're talking about Zimbabweans living outside the country who are involved in various community projects and who are engaged in some of these projects right now in Zimbabwe.
And some of these Zimbabweans, they pay school fees for underprivileged children, have built schools, and provided the water for those in need.
So if you wish to join us right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll phone you back. At the same time, we hope you're having a good time, eh? So I hope you're having a good time too.
Yeah, but the problem with you, Gibbs, today is you heard that today is Boxing Day and I saw you bring in your gloves.
And people must remember that today is Boxing Day. Is
but
for,
not for Muhammad Ali and Tyson. It's
so,
for gifts.
That's right. It's all about having a good time with relatives and friends. And at the end of the day, we know that people are actually watching us on different platforms. One of the platforms is VOA Studio 7 Facebook page. The other one, VOA Shona and VOA Ndebele. So now, if you want to join us right now, they should phone us.
Yes, you can call us on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
I think we've got a bit of music that we are going to be spinning here at VOA. So I don't know whether we are ready for the music.
No, we are ready.
Yes.
Every party starts with music, Gibbs.
Let's start with music.
Before we feast.
Yes.
Yes.
Let's have some bit of music.
Shut the door, let me walk on the other side.
kuti sesikona boy
yes
inonzi kutwa tokozani ncobe imenemene
imenemene
this guy you know he plays a lot of music
mm-hmm.
and he's sort of like mbaqangaish
but what does imenemene mean
imenemene is not the song actually the song itself is some other title so imenemene means somebody who is not too straightforward. He took this from
his the Bible.
No. His mother used to say to him, when I ulimene men.
Oh, okay.
Meaning, tell me the truth, you know. So if your mom looks at you and says,
I thought it's about the writing on the wall, mene mene.
No.
Okay.
So you will be telling the truth somehow.
Oh,
kunyepa. So then, yeah.
Kuviga chokwadi.
Yeah, kuviga chokwadi, but not in a way that we are lying.
Mm.
But you can hide the truth with the... Yeah, that's it. So you become imene mene.
That's
so the guy's name is Tokozani Ncobe. It comes from Kezi.
Okay, he's a Zimbabwean.
And he's based in South Africa.
Oh, that's
so he has got roughly about 5 songs right now.
Mm-hmm.
So one of the songs is this one on called Umama Wako.
Okay.
So meaning...
Your mom,
you know. Mm-hmm. So it's like... Tandanan, you know. Love each other, you know, because they all starts with your mom.
That's the message on Christmas holidays. And we also headed for New Year. So,
if I'm not
going to be able to do New Year, theater do not January disease.
Yeah.
Because the teenager will reach January disease.
Yeah, and do you want me to tell people that you owe me 5 cents?
Not now. This is not the platform. No.
Okay. So, yes. We want to guess.
Yes, Gibbs. Ingwe, we to talk about the Zimbabwe. It's Kifaro, Studio 7.
Uh-huh.
Which is where we Jimmy Matrisa Patiri. Kuti Gorera 2018. Ringa Rishipera, Tishka Patiri Nasi. Tishipembera Zware, Boxing Day. Tabam Zware, Kissimus, Tishkarisera Goreja. Tishizwa Tukune Studio 7. Jinushi Bakwa Murimi, Vatere, Sakatrumbono, Ngwe, Uti. Chikore mbavu, pamwechete ni mtu chiseke sana, ndo zvinotisunga, zvinotibata nza kuita munhu mumwe chete. Iye zvino izvi tine mumwe vatakoka kuti vange vari pachirongwa tinzwe kuti vatamba zoro rekisimusi neBoxing Day sei. Tina vaDennis Juru, vaDennis Juru munovaziva gore rose, munhu atinogara tinaye pachirongwa, vachitibatsira nekutiudza mamiriro anakaita zvinhu kuburikidza nesangano ravo reInternational Traders, International Cross Border Traders Association. Association, very based in South Africa, with Johannesburg. Saka nasi wa juru tambo wabata maskati, tikatu wakanganisa urongo hao, wangu wainau, waenda ni muri yao ku Kruger National Park, kumbono tandara, wachona muka. Saka tulongzoti wa askwira sei, juu za waita, pangushitina wamu wanawe Zimbabwe, muri kwa muri yuko kutulongzoti juu za maita, wa juru tuku gamshira yipa churongo. Nasi ndina mukoma Gibbs zvinova kushandisa chirongwa chino kutaura 5 cents yao yandinayo ayo.
That's right. So happy Christmas, Merry Christmas, and I hope you are going to have a prosperous New Year. Thank you.
I wonder if you are going to be able to get a pass, which I put to the Kruger National Park.
I was in the Boxing Day. Nguva dzati perei nekuda kwekuti hatina kunge taziva kuti kuchazara zvekuti takatozomiswa takanzi tinokutana nekuchipindwa mota 10-10 gumi kana dzinge pabuda gumi nekuti manga matozara panguva yatakazotanga kuti tada kupinda imomo saka hatina kukwanisa kuona mhuka zvakare because kwai kuchipisa zvekuti mhuka dzainge dzakatorara mumumvuri munove mumvuri kusina migwagwa iya inenge ichifamba nemotokari chimwe chizvo chakanyanya kutikanganisa ndechekuti taka
Mkoma juru ndiruzi wakuti muno vaku mondoro ku Zimbabwe uku. Amuna kumboshu ira ira kuti wakumana zvino zuwa randa kudaire Boxing Day. Dai ndikuri pambaira izvo zvikana kuti pa township imwe amuno simbo tandara muri ku Zimbabwe nehamanesha mwari.
Mkoma jonga ndiri komredi. Zvishuviro zvitori nazvo hedi bati hapana chinorwadza. Sekuti uchingoona timu rawakadzidza naro, timu rawakakurawo naro, uchingoriona uri uchingotambura tambura, asi izvo zvinofadza mukoma jonga. Vamwe vanhu vachitambura nyaya yekuti vanenge vasitorina pekutangira, vamwe vachitamburawo nekuda kwekuti vanenge vaine mari asi vasingakwanisi kuwana pekutenga. Kana kokora ichishayika muHarare chaimo, handione kuti kamhondoro ingawanike, uye handione ndichikwanisa kuti ndidyire raini rese. Makokoro kuti tinge tichimwa makokoro pese. Saka ndangoitawo pachikomuredi ndakati aiwa iregai tingodai vari kumusha ikoko tongovatumirawo zvatavatumirawo voonwawo kana vachinge vachifirana vofirana zvakangodaro tingokomborerwa tichienda kamberi.
Thank you so much mukoma juru, rambai muripo. Nhasi izuva renyu vateereri, saka hatisoda kukanganisa hysteric chida kuti mupinde muchirongwa. Vari kufona vari kutumira mamessage teichingodaro. Kana paine vari kuita maprojects kana zvirongwa zvamuinazvo zvamakatarga, tichimbonona kuti kuZimbabwe maprojects angu amira sei, ndonguva yekuti mutipe futi maupdates. Nekuti dzimwe nguva mune muine maproject manager anenge achingokutumirai mareceipt kuti taputenga chakati, tavaka chakati, asi mazuva ana mukana wokunozvionera mega. Ndizvo zvatoda kuti tinzwe kuti zvirongwa zvenyu zviri kusi kamira sema projects. Tombozwa kuna vanonzi Mike Sora vatitumirawo pano pa Studio 7 ku Shona page yedu ye Facebook. Hanzi, greetings to you all, also greetings to my friends Victor Muchero, Tatenda Chimbwanda, Papa Maleko, Bra Jojo and Great Kali pa PMB South Africa. Varuku South Africa mkoma Mike Sora Gibbs.
Then what Nomsa Nikavana says, call me right now. So she's watching us. She says,
okay.
And she's one of our guests. So hopefully we're going to call her right now. Bakati Zani says, Li Sui Yin Studio 7. Mina is postal. So she's saying, are you okay? Yeah.
Okay.
No, she's doing some bit of slang.
Okay.
Yeah. So then she also says, yeah, we enjoy a lot of stuff that you're bringing out, including the song that you're playing from Tokozani Ncube. So uti siyabonga kakhulu ingoma lika Tokozani. Ignore Ncube uti uyibambe mkhaya, uyibambe njani mkhaya khona ngapho. So you know they are enjoying the music.
Very, very.
So maybe
they're in the energy of music.
Yeah, I can tell. And when they dance, type.
I want to know.
A little bit.
But camera is good. Now you send the tour to our
own. When we are doing.
But you can watch one and see the Indian chitam.
Yeah, I know. I think we've got Thomas Mafumo.
Timothy Mukany.
Yeah, Mukany.
Jipei. Jipei. Yeah, upon the Simuka.
Nanko. Good job.
Thomas Mafumo, Paris, Chiramba Chitanda, Zana, Vadua, Terre, Nevatari.
Yeah, Mafumo, I'm physical.
I love you.
Now,
Vanga, I spoke at the Makitari.
Yeah, don't tell me.
Yeah, Vango Simuki.
Yeah, now.
Koma Thomas Tafrenyika, Mapfumo.
Yeah.
Dr. Thomas Mapfumo.
Mm-hmm.
Mumwe vanhu vari mudiaspora pari zvino vari kuZimbabwe.
Yeah.
Saka ndovamwe vanhu vatichitarisira kuti aita bata kuti pachirongwa vano
exactly.
Dai vatibata tichinzwa kuti
what is it doing there?
Vanzvifambisa sei zvinhu zvavaona vanakidzwa sei.
Mm-hmm.
Nekuti nguva yeKrisimusi inguva yekutandara tichidya mari,
yeah.
Tichidya huku. Nezvimwe michero isingade mari yekungotora tichitanha pamiti tichidya
and got this clear. How do you do it? Yeah. So you just go like.
If I teach you, then I no longer owe you 5 cents.
Yeah. No, it's 2 cents.
Ah, zvabara. Why you rumuri poere?
Yeah.
Yes, Mr. Juru, I understand you are visiting Kruger National Park together with your family. Pane vakasununguka here kutaurawo kuti vaona sei kumhuri yenyu, vanakidzwa sei, vafamba sei, tinzwawo kuti zvii zvavanakidza, nekuti zvakaitawo seni handisati ndaona mhuka dzimwe dzinogona kunge dzaonekwa nevana venyu namaijuru nemiwo vajuru dzekuti munoti dai mukoma jonga mapfuura nekuno taidzokera futi Kruger National Park mumbonoona mhuka idzodzo.
Orati regai ndise kuti mutaure na maijuru vataure zvavaona.
Ndizvozvo.
Pamwe nevana kana muchizokwanisa kuti vange vasitaura.
Aiwa, vakasununguka vateereri vese. Okay.
Hello.
Hello, makadi amaijuru. Aiwa, tiri vapenyu, ndimi madai kuswera muchiona mhuka.
Tasirashona mhuka dzakawanda-wanda, mhuka dzekuona.
Chanyanyo kunakidza ichi nekuti isu pataikura mhuka tairo tikasangana nayo aidza kutiza nekuti tichitya kuurayiwa kana kuti kutoda kuiuraya nekuti teitaona nyama.
Kana dzasingambouya dzanzive padhuze nesu tichitenderera nevete tichitotorawo mafoto tichiti zvakawanda wanda tichiona nemahito zvese zvemvura izvi zvese tichitotenderera.
Saka manakidzwa ka?
Kwakushinakidzwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mune vamunokwanisa kukwazisa here vari kumusha vari kuSouth Africa ikoko nekwese pasi rino?
Ndinokwazisawo mama vangu vevajuru vari kwafete kudema uko namama vangu vari kugope kwamusajuranga kunembeziya uko matete vangu vekepivha vari kuHarare uko.
Aiwa, tinotenda zvikuru maita basa. Ramba henyu muripo ipaya vajurufoni tichange tichizonzwawo kune vana kuti vanakidzwa sei. Timonzwa kune vamwe vateereri vari kupinda muchirongwa. Tine vari kunyora Gibbs, timonzwa kuti vari kunyora vari kuti chii.
Yeah, maybe before we go there we've got another guest and that is Nomsa Nekevana of the Mopane Foundation International. Ms. Nekevana, good evening and welcome to the program.
Good evening. Thank you so much.
Merry Christmas and a prosperous New Year.
Merry Christmas to you too, guys.
Yes. So tell us a bit about what you've been doing for Zimbabweans, especially those that you're helping under Mopane Foundation.
Okay, my name is Nomsa Nevani. I'm from KZ, that's in Matabele in South.
Mm-hmm.
I'm a project leader at Mopane Foundation International. We look after, we support orphan children in rural Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we've got 35 as of now, which will have 38, okay. Now, because somebody came up and they wanted to take these three, which was our number 38. We support them with school fees, uniforms, and basic stationery, really.
Mm-hmm.
All these kids come from Matabele South, which we have got. Okay, I can name the schools for you.
Mm-hmm.
In Matabele South, we've got Zamanyoni, which we, in 2019, we've got two primary left, and we've got five secondary students in the Zamanyoni secondary schools.
Mm-hmm.
Then we've got we had five in Matopo, one will be in primary as of 2019, then four of them will be in secondary school. And in, then we've got another 5 in Yashongwe, which will have 2 at secondary school, which is Joshua Mkwabuke, and we've got 3 of them still remaining at Yashongwe in primary school.
Mm-hmm.
Then we've got 7 in Gai, which will have 4 in, still 4 remaining in primary and 3 in secondary school. Then we've got 6 in Cholocho, which is quite primary. We've got 4 of them, and 2 of them are going to secondary schools.
Mm-hmm.
And then we've got 5 in Shurukwe, the last ones. 3 of them will be remaining in primary, and 3 of them, 2 of them are in secondary school. Then in Kai, which is Somakuli Primary School, where we're at 7,
mm-hmm.
somebody is taking 3, okay, another couple is taking 3, that will take our number in that school to 10.
Wonderful. So, only, yes. Mm-hmm.
We try to do the primary, okay, the rural Zimbabwe. The reason being, that's where the kids get married at very young age, and even if they fall through the net, nobody realizes that. And why this we're talking about girls, okay, we're doing both girls and boys, but the main focus really is was about the girls, because girls in rural Zimbabwe, they can get married at 14 if nobody is looking. And what happens to them when they get married at 14, by the time they are 16, they are divorced.
Mm.
And most of the time when they get married at that young age, probably to somebody who's already married or something like that. The reason being, these kids that are looking after, they are orphan children. Well, if they are orphan children, nobody pays their school fees. When they are not, nobody's paying their school fees. They'll end up, whoever is the grandmother, say, okay, go to the next door neighbor and help them with whatever is happening there, and they get raped, whatever happens to them.
Yes.
And
so,
those are the people that we're trying to look after.
Yes. So, Kubambe umlomo khonapho nje ngamafutshane. So I think you can hear what they are doing
mm-hmm.
as an organization, and we'll go further to ask you some other questions.
That's true.
So right now we hear there's a caller.
There's a caller, mm-hmm. Malvin Ngube. Uthini Ngube?
Hello, Mr. Ngube?
Yebo.
Kunjani baba?
Sikhona njani?
Ngiyaphila, ujonga befuna ukukhulumisa ngesiNdebele vele.
Yeah. Ungaphi baba?
Bad Bridge.
Yeah. Yenzeni lamusa Boxing Day.
Hayi, yeyazi ngivakatha nje emakhaya eMarisdale. Hayi, ipotera nje isikole umumo. Langabe lichisa nje kathi kodwa lesifisa nyana.
Kuyachisa ama shops akula iCoca-Cola. Yeah, uyaphefumula yini?
Yeah, ujokuzabile lapho lo bechaya isiNdebele. So we get only 2 minutes ukuthi akhulume isiNdebele lawo encube. So ke uthe amagrosa vela kula lutho kumenjani?
Awu.
Amagrosa kula lutho vele kumenjani ngathi sizakuthenga?
Hayi, ngathi hayi. Awuthengi video sesezanyana abantu sekhingela, hayi ngathi sikhamina abantu sekhelile.
Yeah, madodo kuzima. So ke akubi ngeleli sihlobo labangani ngesikhathi se-Boxing Day namhlanje.
Sorry?
Akubi ngeleli sihlobo labangani?
Okay, hayi, ngithanda ukubi ngelela ke. Ugogo wami usefolosi. Hayi, nabana abam abasumazweni khona ngapho, ngo-UK. Nomama, na-Craig. Hayi, ngane sengiqinile.
Yes, yaba khulu ke mfowethu ungathola kusasa eh?
Ayisabunga.
Yeah, lo ngubaba uMalvin Ncube ukhona ngari ke kwele Bad Bridge. I'm told we've got another song, right?
Yes.
So, I think we've got the music of Noma Tamsanqa Mkhwananzi, whose trade name is Mkwali. So, let's get that music rolling. Let's see whether we've got it right now.
Mm-hmm.
We're just waiting for our producer to cue it in. So there it comes. I think, yes.
Rafiki Zangu Zikwapi. Rafiki Zangu Mupo. Bango Bangamba. Zangu Mwe. Hey. Piga Makobe. Chaiza Anja. Piga Makobe. Chaiza Anja. Zangu moye, zangu moye, zangu moye.
So that is Normal Tamsanga Mkwananzi treating as Ngwali. So she sings in Swahili.
Look at the Tambo,
yeah, I know. Oh. No, that one is another one.
The phone, look.
So you go. Yeah. Let's try, eh? No, Leo, I say, Ulala, your point.
Okay.
So, you know, she's thinking about Rafiki,
mm-hmm.
her friend.
Her friend.
Yeah, her friend. Mm. Just a friend, how you are treating friends is very important.
Okay.
Like I'm treating
especially
you.
Especially on Boxing Day.
Yes. And if you've got to go to Jumun.
Yes. But you know, on Boxing Day, that can be converted into a present. You get
that's right. Yeah.
Yeah. So you gave me a present. It's no longer
spirit. Yeah.
It's a present from you.
So 2 cents off.
Yeah. Yes.
So I think we got some people.
Yes. That in it, you know, Arukunyora, and I'm coming. Kotnim Pemi. Ini ndakatanga kuchengeta mombe last year asi dzakazofa nekushaikwa kwemushonga munyika asi dzava kuita dzichiwanda ndava kutenga mushonga kuno kuJoni vari kutaurira pama projects atati ndapa ma projects amuri kuita
sezvara
zveZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika saka vari kutaurira pamusoro peproject yavari kuita ndofunga tinemwe muteereri regai tingonzwa kuna mukoma Donald Mamboma anzwa kumana ndifonireiwo please call me varuma I'm watching you live and clear from Rustenburg zororo harichana kidzi kana nyika isina zvinwiwa aiwa takanzwa kuti zvinwiwa zvakuwanikwa mukoma Donald mari yako chete netsoka dzako dzekuenda kumagrosa kuzvitoro kunotenga tina mukoma Cosmos vari kulepalale kuLimpopo hanzi ndiriko ndirikuona zvakanaka mukoma Rune Sukurebwa hanzi ndifonerei vaisa namba dzavo tirikuedza kuti kubatei mose pamwe chete namukoma Kotini Mpemi Koti hanzi ndibatei tirikuedza kubatai rikaiti mwezva tinemwe mutereri alo
hello.
Hey, ndiani avo?
Ndi talenti Nyoni.
Vanyoni makadiko?
Ah, tiripo makadivo.
Muda kukuluma here kana kutaura?
Ah, kutaura.
Taura itinzwe kuti zuva rekisimusi ranezuro nerenhasi reboxing rima zvibatanidza sei?
Ya, ndiri muZimbabwe, kisimusi yegore rino yanga yakaoma. Zvinhu zvizhinji zvanga zvisiri kuwanikwa nemitengo yataitarisira kuti tiaika zvakamira zvakaita. Zvakwanisa kuzana zvakadaro, zvinhu zvava zvichidhura.
Mitengo yakakwira.
Ya, yanga yakakwira. Zvinhu zvaiva zviri pasi mitengo yanga yakakwira, zvinhu zvaiva zvichitoshayisa zvachose zvisizonimwe muzvitoro.
Chii chaizvo chamungati chakanyanya kukwira mitengo nekuti nezuro tainzwa vamwe vachiti mabhazi akwira mitengo. Vamwe vachiti zvinwiwa zvakwira mitengo nezvimwe zvakadaro tinesongoti tikanzwa kwamuri motoziva kuti akwandiri kuno zvakati nezvakati zvakwira mitengo
kuno kuma transport yakakwira chingwa mitengo wacho wanga wakakwira kuno wanga $2 a loaf $3.50 a loaf Saka zvino zvino zvakaoma kuti ugatenga kana 5 loaves pamwe mhuri inenge yakakura. Zvino zve zvakaoma kuti tirambe tichiti tingatenga chingwa chakawanda. Kuti tifambe mabhazi vanga vachikwirawo nemigwagwa. Saka zvava zvakatiomerawo ipapa.
Saka muri mainyaradza sei muri manje nokuti kune zvimwe zvisingade kutengwa kamukoma nyoni. Zvokungopinda mudanga zvokungopinda mudanga renyu rembudzi chikwere chenyu chehuku mongo zvakutofamba hanzi zvinova zvangobatana zvega zvii zvamaitawo ipapo
huku takadya huku takadyawo pahukuwo hatina ku pahuku hatina kunge takahamadzika zvakanyanya asi tichingotiwo zvinowedzerekavo nezvakawedzereka asi zvakatikona
aiwa ndizvo zvokahanzi upenyu mazuva hafanane nekuti dai tichitarisira kuti zvinhu zvinongoramba zviri zvazviri dai nhasi ingori mande kubvira nezuro nemarimwe zuro aiwa tinotenda zvikuru mati muri kupi zviya
ndiri kuzvishavane kumuzinda kuzvishavane
zvishavane kana mune vamuda kukwazisa mungoti dimu
ndoda kukwazisa mhuri yose kwamadhobhi iri muzvishavane nemasunda yose iri kuzvishavane imomo negweru kuna mai vangu ndo nevanin'ina vangu ndotiwo muve nezoro rakanaka
yes vanoda kunzwa zita futi kuti ndiani
Shakeman Talent Nyoni
mukoma Shakeman Talent Nyoni vari kuzvishavane tinovimba kuti mhuri yakateererawo pane ino nguva vari kunzwa muchivasvitsa mashoko ekuti aiwa ndiri mutano tiri kutarisira zvakare kuti 2019 iri kusvika new year musi wechipiri uyu toita mugoredzva zvii zvamungataurawo zvamunoshuvira kudai zvaitika munew year
totarisirawo kuti dange zvinhu zvemunyika medu zvanga zvadzokera pazvanga zviri ndozvatati chema chema zvakanyanya kuti dene zvadzokera pazvanga zviri pamwe upenyu hwevanhu hwaiita zviri nani
aiwa tinotenda zvikuru hanzi kazhinji minamato yedu inonzwikwa asi inogona kunonoka hayo kupindurwa hamusiri mega muri kuchema kudai zvinhu zvanaka takatonzwa mutungamiri wenyika vakati zvinogona kugozha asi zvichanaka vamunangagwa vakatodaro vachivimbisa vana vezimbabwe saka tinongotarisira kuti ndo zvichaitika zvinhu zvinake ishuviro yemunhu wese tinotenda zvikuru mukoma Shakeman nekupinda kwamaita muchirongwa
zvakanaka maita basa
thank you so much gives that's our caller from zvishavane mukoma nyoni yes he's saying well things are tough for transport bread and some of the things they require as a family day to day except for the road runner
hai
sei da road runner ayo yes hadzi takambodya nokuti izvo haudi kubhadhara unongopinda mudanga kana uchikwanisa kuchengeta yeah but otherwise he is praying that they hope things will be better for 2019 yeah
so sizoke kumama ke unomsana kevana singathi ke nxa sikhangele as a Christmas lidlala njani kona pole boxing day lamhlanje
hayi yakodola ngapha yakodola we just indoors yesterday mina bensebenza namhlanje hayi ngithethe isikhathi lemoli yami sihlalela labantwana endasi
yes so ke ekhaya ke laba baswelayo bakade libanika
abethu to be honest akula abaphile ngaphandle komntwana oyi-1 umntwana wakhona umncane una 11 years uhlala logogo yena ugogo ukhulile akasakwanisi lokulima so nguye sisakunanzelela ukuba lathi kwabo ngo-Augusti laphana kulapho esafunda kakhulu ngabantwana esibasapotayo ukuthi kuhlukana kwabo kuswela kungakanani so umntwana lo sagcina simthengela sagcina sithethe isinqumo ukuthi kufanele athengelwe igrosa every 2 months logokwase ngoba impilo yakhe ibuhlungu nangayichasisi ibuhlungu that's what I can say at the moment so sabe simthengela igrosa every 2 months so this month ukhona omunye umuntu okwanisileyo ukuthi amthengele igrosa samthengele i-20 kg yempopho lechukela just ama-basics not ukuthi sabe semphinto eziningi just ama-basics konkwana ukuthi bakwanise ukuphila yikho esikwanisa ukwenza ngalabo ngoba into enkulu isikhangeleleyo manje i-fees yabo njengoba umnyaka ukuqala sosifuna i-fees yabo nje yodwa i-over 4,000 singakabali ama-infomu lazo ezinezinye izinto okuthi imali yakhona imali esingalayo so wathathesi okubalulekileyo i-fees yabo kuphela nothing else
siyawuza kakhulu ke ubambe khonapho ungayikhatshana so nomsa is talking about you know the way they helped a 11-year-old kid in Zimbabwe right now who needs a lot of help you know they bought some groceries and other stuff for her.
For Christmas.
They regularly buy some of the stuff for this particular kid. She lives with the grandmom, and the grandmom is now old. Mm-hmm. She can't even, you know, do anything to make a living. So they are really helping her a lot. This time around, they bought some sugar. They bought some other items like mealie meal, you know, just to comfort them during the Christmas season.
So it's like exactly how Chris
Boxing Day came about.
Yes.
So you still remember that
in the 17th century, I think.
That's right. Yes. 1833
yes.
is the time when Charles Dickens mm-hmm. actually referred to Boxing Day, you know, in the Pickwick papers. He used to write a lot, that guy. So he said, you know, it was all about charity traditionally. So the lower classes were getting some stuff on Christmas Day from the aristocrats. Eh?
Yeah.
And thereafter, you know, on Boxing Day, then they'll get some other leftovers. Leftovers from those people that they'll be working for on Christmas Day. So then they'll, you know, put together some things for servants and give them as much as possible.
Much as possible.
So this was to say, thank you for working for us on Christmas and as always, and therefore we're giving you something for holidays. So they always pack those in boxes. So those boxes, then when you parcel it out, it will seem as if it is a box day. That's right.
Okay. A box day present.
That's right. So, but other people were misconstruing Boxing Day as a day for the cashier's case.
Settle scores.
Running around.
I still remember that when I was growing up at our local township.
Mm-hmm.
You know, some of the elder guys, they would do, you know, from... different villages.
When they meet at the township,
oh, that will be a very good Boxing Day for our kids. We'll find something to talk about on our way home.
And then on that note, I think we can bring in Mafumo.
Yes.
Yeah, Mafumo, there's a lot of stuff on Mafumo today.
Let's have Thomas Mafumo.
Yes. All right. Because it was what a rhythm.
But there are two types of the kuombera. Ukuombera, umkwenyana.
Yeah.
Mm-hmm. Then that's for music.
Uh-huh.
It's different from ukuombera atezara.
Yeah.
Which one do you want?
Now in my case, if I do that in front of my own people, my boys, they'll think that I'm begging. You know?
Yeah, you'll be begging.
Yeah, you know. And usually it's Boxing Day, you know.
I know. Tiri kutandadzana mumanzwa Thomas Mafumo amamuchinzwa Thomas Mafumo mukanya vari kuZimbabwe pari zvino vakatenderera vakaridza kugweru hakuna kuzokwanisa kuridzwa pakutanga asi ndakanzwa kuti vakazoridza kechipiri vakabva kugweru vakaenda kuulawayo vakaenda kuBeit Bridge tonzwa kuti pa New Year's Eve wanenge vari muHarare musi wa 31 usiku tutanzozwa zvanenge vachiridza vari muHarare saka vana veZimbabwe vanokwanisa kunge vachienda kunoona Thomas Mapfumo tutarisa kuti muchange muchienda muchionawo zvakare vamwe vaimbi vakasiyana siyana tonzwa kuti kune mitambo yakawanda kwazvo yarongedzwa kuti vana veZimbabwe munge muchionekana negore ra 2018 kupinda muna 2019 tina vajuru vajuru toda kurelease zvenyu mutandara nemhuri yenyu but tongoti tinzwe we getting reports that there were problems at the South Africa Zimbabwe border at Bedbridge. I think some delays were either caused by the South African side or the Zimbabwe side. But I think the South African Home Affairs Department today issued a statement saying that things were almost getting back to normal. There were glitches on the Zimbabwean side. How is the situation now? Did you ever get to get an update on that?
I didn't have internet, enough network where I was. But I can assure you that normally the Zimbabwean side is not delayed. It's always South African side where they are always delayed, whereby they always check, I mean, if stamps are fake or original, and they always check if you never know, have a change and things like that. And they are very, very strict with the airport officials. You know, they used to check whether or not I'm at the capital site. If you find a person in front of you at the capital site, it takes longer than when you find 100 people I mean, in front of you at the capital site. So that one, I mean, I haven't received any report since I was out of metrics. I can assure you that only South African side, I mean, has been delayed. On that one, I can support the government side before I can do the investigation.
Thank you so much, Wajuru. Boxing Day ne muri yenyu tinotenda zvikuru. Thank you so much. Enjoy your stay at Kruger National Park.
Thank you so much, Mgomba Jonga. Thank you, Mgomba.
Gibbs the Dube.
Baba Chud. Siabo, I couldn't do it. Siabo, Gibbs, eh?
Siabo. I couldn't remember.
No, thank you so much, Chud.
Thank you so much, Gibbs.
I guess maybe the reason why you forgot, it's so alive.
Oh yeah.
Yeah.
Actually, it's night. It's repeat. Night time in Kruger National Park.
Yeah.
So he's afraid of falling asleep.
Yeah.
He
wants to fly.
I know. Sina mkoma Emmanuel Gumunyu. Magadi mkoma Gumunyu.
Magadi mkoma.
Takasimba tanzo watu muri ku Zimbabwe. Muri nzimbo ipi ku Zimbabwe?
Inini ndiri kuzishawani.
Gumunyo kuzishawani. Nazo zishawani yakanaka. Na sitambubata mkoma nyoni. Ivanga wari kuzishawani watufonira.
Alright. Ya kuzishawani kwa gurina. Na asini. Na tozo zifu tangu. Kumazwaro vira. Pani nangandiri kutajire musuru kumazifile. Mnumbo ona oja. Kwa kutu kwa kutu.
Maona osei maripeza. Sei zware Boxing Day.
Ya, zvaro bhukuti dei haranga riri nani zvaro kungoti kuti nzvimbo macho nenyaya dzekungoti vafanira vechidiki vamwe vanenge vasingagoni kuzvikondirovawo pakumwa nepakudhakwa pataka kupedzera vakuvakuwadzana asi inini zvakukwandiri ranga rakaninakira.
Saka pane vatombofunga kuti Boxing Day nderekuchinjana maoko kwete mapresents.
Hajaiko kutotiriana kutokuwadzana kuwadzana vafana vechidiki zvakaoma.
Aiwa ndizvozvo ndokukura kwati hanzi kuzoti uzive kuti mirai zvange zvapora vanenge vakambobva mukutsva.
Chokwadi chaicho sira rakanakaro ndichisvikawo musabhani nangosvikawo makangotonhoratonhorawo vanhu vazhinji vakaremerwa nenyaya dzekufamba nekuda kwesiye ndangoona mazvikuru vanga vakangogara mutauni.
Ndambonzwa vamwe vachitaura kuti tsaona dzinenge dzakati kwirei muzuva rekrisimusi iro rikudarika gore rapera ndofunga vanga vachipa comparison yekuti gore rino tsaona dzinenge dzakakwira nezvikamu zvingaita 33 kubva muzana about 33%. Imi mambo sanganawo here nepapaitawo tsaona mugwagwa kufamba kwesuka maitawo.
Kuvira kwandaita kushurugwi mukati nemugwagwa handina tsaona yandamboona kana izvinhu mota yandingati yakabuda murodhi mama kachena murodhi matafamba nhasi.
Aiwa. Dai zvakaramba zvakadaro nekuti hatidi kuti zoro roga roga tingoita basa rekuzoverenga kuti kwakaitika tsaona dzakati tichienzanisa negore rakati. Dai zvamboitwa kuti tiite accident free festive season zvinhu zvingakurudzirwa kwazvo nevanhu veZimbabwe wese tikuona vari kuchema kuti matsaona awanda mumigwagwa asi kana mamasangana musina chamasangana nacho mafamba zvakanaka musinawo hama dzapinda mutsaona tinotenda Mwari naizvozvo. Mukoma Emmanuel Gumunyi.
Chokwadi mukoma Jonga, handina tsaona yandaona asi ndisingazivo parodhi yemazingo ichauyawo nemhuri yangu tichazonzwawo kuti vaya vanenge vasanganawo nezvipi hasati vauyawo kubva kumuja.
Aiwa ndizvozvo. Mune vamuda kukwazisa here tisati taonekana zvedu?
Ya, ndoda kunyanya kukwazisa imini matichinzwa muchirongwa. Tinotenda zvikuru Mwari vakukomborerei ndikukwazisawo mhuri yangu iri kumasvingo uko kuHamatoni nehama dzangu dzose dzinondiziva kana dzakateerera.
Zita taurai mega ini ndingazonzi aiwa haana kutaura watinoziva.
Raiti regai nditi ndina baba wangu vari kuHarare uko vanonzi varusere vanogara kubudiriro 5D vakwazisa ivavo vese nemhuri yose. Ndigokwazisa zvakare ana tete wangu ari mukwekwe vanonzi vamamoyo. Ndinofara zvikuru ndigokwazisa nemafriends angu wose ndinosana navo vavanondiziva.
Aiwa tinotenda zvikuru.
Nemiwo vadhii vari paside vandava vachitaurawo tinovafarira zvikuru.
Siyabonga baba tatenda.
Akutoshaina hanzi uri kuzwa here nemuteerera handiti anondifarira Gibbs
waaiwa.
Zvinotipa manyau izvozvo. Thank you so much mukoma maita basa. Mukoma Emmanuel Gumunyu.
Tinotenda zvikuru.
Same to you, Mo Venezuela. Rakanaka, tinotenda. Gibbs, that's our second caller from Zishawani. We first heard Mkoma Nyoni from Zishawani, and also Mkoma Emmanuel Gumunyu. He called us from Zishawani. He's saying, well, it was a quiet day as compared to other years. But he said that here and there, the youngsters were exchanging blows. Yeah. In Boxing Day.
Yeah.
Then tine muteereri anonzi Mukoma Chamunorwa Joto. Mukoma Chamunorwa Joto vanobva kuZumba. Hanzi ndoda hangu kuzivisai kuti tiri kubata zvakanaka pa Trojan Mine. Trojan Mine iri kubindura.
Yes.
Tiri pa Trojan Mine. Ndinonzi Chamunorwa Joto. Ndichiti muri kugona basa, rambai makadaro muchititandadza. Aiwa tinotenda zvikuru Mukoma Chamunorwa Joto. Tichimba kuti makavewo nezororo rekisimusi neBoxing Day anasi zvakanaka. Tichitarisira kuti muchange muine gore zvakanaka. Thank you so much, Gibbs.
Yes, lo navigator siziva ku VOA Ndebele kuti saubona Dube linjani konapo laba 4 vakubingelela Jonga lawe lapha. So ke kuzobuya ke uMishek Mesh uti can you phone me now? He gave us his number in South Africa. Abese sithi kunjani baba Dube hanya phela mfowethu. Kuzobuya ke uMichael Mutuswa uti can you phone me now guys? I mean Botswana, we try to do that as soon as possible. Then kuzobuya ke uThulani Lunga uti kunjani Dube hanya phela mfowethu. Wellington Vunda uti siyabonga basakazi ngekhisimusi yomculo. Umculo lo mnandi kakhulu. So that thank you is thanking us for the music and everything else. So then we've got a mind in layer who says, please guys, don't encourage these people to fight. We are not encouraging them to fight, but somebody said they were fighting.
They were fighting. So, and we are also we are also reminding them that it's Boxing
not
Day has nothing to do with fight. Boxing.
Yes, nothing.
It has nothing to do with boxing.
Yes, absolutely nothing. So now you're about seven. There are two, excuse me, there are two bands that came from that area. Do you know them?
Mercedes-Benz?
My bands, with music.
Oh, you mean musical bands?
That's right.
I thought Mercedes-Benz.
No.
Okay. Two bands. They were Angwena.
Yes.
The other one we know. One of these is Iraweg.
Jonas Tole. You still remember Jonas Tole?
Jonas Tole?
I don't know anyway.
Jonamoyo.
Jonamoyo.
That's the very young
Tole was the young brother.
No. Jonas Tole, why is there na Thomas Mapfumo?
Yeah, Jonah
Moyo is the Verangwena guy.
Ah, yeah. Jonah Moyo was the lead singer of Verangwena. With the Beatles, yeah?
Yes.
The Beatles guys.
Yeah.
But there was one other
Innocent Bitu and Jablanovic.
Yeah. And they used to queue and take some nice photos.
Yes.
You know? And
in,
those guys.
In high heel platform, shoes.
Did you wear those?
Yeah. Oh, yeah.
And bell bottoms?
Well, that was very smart.
Yeah.
Yes.
Smart Yako. Eh?
Smart Yako.
I can see yourself.
Oh, yeah. I'm still trying, though my kids say some of my smart is outdated. But
Yeah.
But we are talking of my 70s.
But it has been revived now. I think it's coming to that level.
Yes, Zvishawani yanga iri very popular nenyaya manzi. Verangwena yakaita dzimbo dzakatandadza vanhu zvakanyanya munguva ino yemakrisimusi negoredzva vanhu vaitandadzwa nemusic.
So I think we've got a caller, Chuka.
Ngatinzwei undiana ari parunare. Hello?
Yes, sir.
Mukoma Mishek makadini?
Yeah, utukurumisi ndevere.
Yes.
Baba, Mishek, kuja?
Ngiyaphila.
Yeah, ungaphi Mishek?
Ah.
Ungaphi mfoy?
Ngiyaphila.
Uwephi?
South Africa, ngisho. South Africa.
Yeah, udlala njani iKhisimusi le Boxing Day?
Hayi, mina ngibone nje kungalandi ukufana, kube kufana nje kodwa. Ngingalandaba nalo, kodwa lengisebenzi na-Chiefs namanje ngisebenzini.
Yeah, madoda, ipikile fotsholo mtshokolo.
Unendlele.
Ipikile fotsholo.
Wagadzira mari.
So kodwa uyihlabile imali phela ngeKhisimusi.
Ah, imali ku. Asikhalanga linokhola, ngithi manje. Inkinga yokuthi uma singahola basaba ukuthi abantu abaze emsebenzini, so siyaze siyehola i-month-end.
Yeah, madoda, i-month-end kunale, yeah, madoda.
Yeah, I think no January as we're moving. We're fine, and yeah, that's what we were making sure we're doing.
Oh, yeah, but pela banye batu January ulama langu 60. Yena yangu January 1 month. Mwe ubala kavili, ubale utu 1 1, 2 2, 3 3. Uzo kwefika u 30 ha kuyafika.
When you na sine advantage ngoba siyokola nje Friday.
Hayi kuyazokala ke mfowethu. Hayi pingeleni sikhona labangani. Yeah, we can just go along.
Now, you try, no, Mr. Jabula Mare, Jagas, and Jinking, and you see in the other Zingos in the Gandhi.
Oh, yeah.
I'm not bad. 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 I'm not bad.
Oh, yeah, I'm not bad. Smoking in the
cook.
Yes, spoken to Akulu Mnumzano at Noxasa Baba. Yes, so Mnumzano Lapoke Kuluma. He's talking about, you know, what normally happens during this part of the year when there are so many accidents and, you know, says instead of celebrating, some people will be crying, you know.
I know.
Which is very painful.
Yeah, I know.
Yeah.
Regaiti Mozoti wa Teleri wa Mwatina wa Nyora Panabatina Mkoma Boas Jaya Guru. And watching from Khaboroni Kubotswana. Then Tina Mkoma Babata Tenda Mahachi watching you live from Durban, South Africa. Then Mkoma Boas Jaya Guru Wadzoka Shakara Shukanzi Ini Angu Xmas. Haindi kosheri only New Year cheta. Anza aiwa Kisimusa inakuwa kosheri. It's not that important. What's important for him or to him is the New Year. Then watching from South Africa, Gauteng, that's Phil Nube. And Ko Extra Poly, Anzi Pambirine Basa. And then Ngara Mukwacha A, watching live from Zimuto Row area Kumashingo. Tinotenda Zguru Arkutuona. Then Ko Extra Poly Adzoka Zakari. Achipindura Zganzi Chennai Mpakuri Rwa. Ndoenda after crossover. Nunga utara kuenda kumusha. Kutane enda after crossover. Apinda mnyuye. Then Moses Beta watching live from Jamestown. That's Johannesburg. Ndoa mwema tereri waripo ye. Zino Gibbs. Tinsgo kuchitoka mirase.
Yes. Mwela ke kumama ke unomstane. Kufana ngamafichani sibili mama sibese sokukhulula. Akukhulume sibili ngokuthi umnyaka obuyayo. Lo ubona zani ke. Lizabenzelana abantu. Kwele Zimbabwe. Ngamafichani sibili.
To be honest, all colors, 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 all bayefika lapha esifisi okay lapha abasisi uyafika khona ngezifundo umntwana ethu omdala manje uform 4 omncane ugrade omncane iyangese ugrade 3 so okokuqala vele before sifake ezinye izithembiso zokuthi sayenzani ikuthi siqale ukumake sure ukuthi bala ischool fees abo zonke sibhadele ama-informs abo onke athengiwe then ama-basic stationary then after that kulapho esizokhuluma kunye kwa manje nangakhuluma ukuthi ukwenza lokho yabe ngiqamba amanga ngoba kufanele siqale ngokubalulekile kuqala
so kodwa-ke ukhuthaza abantu ukuthi benzeni xa sikhuluma khonokho-ke ukunika abantu usizo ubakhuthaza ukuthi benzeni
engakhuthaza abantu ukuthi isizwe sethu sesiphelile thina ngesikhathi sikhula sasikwazi ukuthi angiyokudle usuthe umuntu ongumakhelwane wakho elambile and umntwana wangikhaya wayengeka esikolweni abantwana banext door bengayihamba esikolweni angisho ukuthi supportani Mophane Foundation which is okay ngiyafisa ukuthi uyisupport kodwa nangabe ukhona umuntu ohluphekayo omaziyo ma ungabe ukhona umntwana omaziyo ongafundiyo asincedeni ukufa komntwana lwana labantwana bobana abangafundiyo nabengafundi isizwe sebathebeleleni or esezimbabwe sonke nje singafundiyo so mna ngithi kini bantu bakithi asibuyeleni lapho esivela khona asingalahlini ubuyithu bethu ukuba ngabantu bezimbabwe ukuba ngum-african I can say that ikhonkyani ukuthi wazi ukuthi omunye umuntu akahlupheki akusizi ukuhamba ngani ukuba la yonke into omunye umuntu elambile laphana esitradini mina ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ancedise omunye umuntu oseceleni kwakhe ambone ehlupheka especially ebantwaneni ngoba ngokuya kwesikhathi siyahamba thina especially kula bantwana bangakwazi ukubhala amavizo akho abantwana badropha out beku-grade 4 grade 5 ngoba ungala mali ye-school fees kodwa kusho khona ukuthi ngesikhathi kusiyafika 10 years time from now abantwana okay babe singabantu abadala labo babengasakwazi abantu abaningi babengasakwazi ukubala incwadi asincedisaneni asazisaneni
hayi siyabonga kakhulu ke ungathenelwa kusasa mam kholise-ke khonokho sokusele ukuze kuyefika umhla ka-1 sikufisela-ke umnyaka omutsha ole ngqubekela phambili
nami iyabonga nani ngokunjalo
ye sibongele kakhulu so she was saying that people must remember that you know after this festive season there is always some help you need to give to other people so she's encouraging people to actually help those that are less privileged yes so maybe we conclude now
yeah again ngotarisa ndachitarisa nezve boxing day hanzi zvakatanga kare makore 800 adarika ku United Kingdom uko va vemakereke vai vaiti kana kungo ine change dzako uchiisa mbox muchurch uchiisa mbox rekubatsira vanenge vachishaya saka mabox iwayo aizovhurwa musi wa26 vochizopa vanhu saka ndozvo zvimwe chete izvozvo asi studio 7 inovhura mabox ayo zuva rega rega tetichingopa zvipo tichipiwawo zvipo nevateereri nekuti chirongwa chedu ndechevateereri ndo vanofambisa chirongwa ichi ndiri kuona kunge nguva dzaakumhanya asi pari zvino timboona kuti pane vatinyorera here nokuti vakawanda vanga vachiita zvekunyora vasi vanga vachingoisa manhamba avo nekungoisa vananzi malikes saka hatina vanyowani kana vatsva vati vapindawo pachirongwa asi ndofunga une vaviri vatatu vanodai vange vanyora tingonzwa kuti vari kuti chii
Let me just check one or two people. It seems as if our phone is not working well today.
I think the network is really bad.
But slomo yomuntu lapha kade umbonile kade kukhulumile jonga ukuthi kambe kwenzakalani kule Zimbabwe. Sibona ukuthi ibizo lakhe mbani ngumind layer. Umind layer uthi khonokana kade kubike kuqala ukuthi sizwile sokuthi kumele kukhuthazwe ukuthi abantu bengalwi. But we are now out of time, Chunga. And I think we have to thank our guest this evening, Mr. Dennis Juru, who is a Zimbabwean living in South Africa. Right now he's visiting a game park in Zimbabwe. And then we're
in South Africa.
South Africa,
yeah, right? Kruger National Park.
Kruger National Park, yes. Then we've got Nomsa Nkavana, who is in London. We really thank you for everything that you've been doing for us here at Studio 7. Merry Christmas and a prosperous New Year. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
Tisakanganwa vatereri vakwanisangwa achipinda muchirongwa nevakundikana kupinda muchirongwa. Totirambai muchitsigira. Tichitarisira kuti muchange mune zvakare mugoredzva. Toti Happy New Year. Ndini Jonga Kandemiri kuStudio 7. Murara zvakanaka.